Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 31, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapfuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Vamwe vanhu vachema-chema zvikuru nemamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru muhurumende anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa nyaya yegukura hundi. Kushaikwa kwemapasipot kwovhiringidza zvikuru vamwe vari kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mukuru muofisi yemutungamiri wenyika nedare remakurukota vaDouglas Tapfuma vamiswa pamberi pedare raMajor Street nhasi vachipomerwa mhosva nhatu dzeuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Muchuchisi wenyaya iyi vaCharles Muchemwa vaudza dare kuti vaTapfuma vakashandisa masimba avo zvisirizvo pavakakonzeresa kutengwa kwemotokari nomwe kubva kuSouth Africa dziri muzita rehurumende asi vakadzodzishandisa sedzavo. VaMuchemwa vati motokari dzose idzi dzakakonzera kuti hurumende irasikirwe nemari inoita madhora ekuAmerica zviuru gumi nechimwe nemazana mapfumbamwe nemakumi matatu nenhanhatu US$11,936 sezvo pasina kubhadharwa mari yekupinza motokari idzi munyika kana kuti import duty. Rimwe remagweta avaTapfuma vaIsau Mandipa vaudza dare pavanga vachikumbira mukana wekuti musungwa abhadhariswe mari yechibatiso kuti vaTapfuma vari kuramba mhosva yavari kupomerwa sezvo vachiti motokari idzi ndedzehurumende sezvo mapepa ekuti dzisabhadhare mari yekupinzwa munyika akasainwa nemunyori mukuru muhofisi yemutungamiriri wenyika pamwe nedare remakurukota vaMishek Svanda. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi achishanda nekomishen inorwisa uori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission vaTimothy Guta vaudzawo dare kuti vaTapfuma havafanire kuburitswa muhusungwa sezvo vachiti vari kuferefetwa nenyaya yekupinzwa kwedzimwe motokari munyika dzinodarika zana vachishandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo. Vati vaTapfuma avo vave Chief Director Monitoring and Evaluation kuhofisi yemutungamiriri wenyika vanogona kuvhiringidzana nevafakazi vasina kudomwa mudare uye vanogona kusazomirira kutongwa kana vakapihwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso sezvo vachiti umbowo huri kuvaroverera huri fararira. Asi mutongi wedare vaHosia Mujaya vatura mutongo wekuti vaTapfuma varambe vari muhusungwa sezvo vachiti vanogona kuvhiringidzana nevafakazi zvisinei nekuti havachashanda kuState House. Zvaturwa nedare zvatsinhirwa nerimwe remagweta avaTapfuma vaValentine Mutatu.
Taita chikumbiro chekuti vatongo vachibva kumba. Tataura zvakawanda kuti sei vatongo vachifanira kutongo vachibva kumba. Asi dare rati ani nechinzvimbo chavanacho muhurumende vanokwanisa kunointerfera nevafakazi panyaya iyi.
VaMutatu vati vave kukwidza nyaya iyi kumatare epamusoro.
Tinoona kuti vanokodzera kuti vapiwe bail, saka tichainda kudare guru rehigh court kuti vanotongwa vachibva kumba.
VaMujaya vati vaTapfuma vadzoke musi wa15 Nyamavhuvhu pachaenderera nyaya iyi mberi. VaTapfuma vakambodomwawo munyaya yehuori kukambani yemarasha yeWangi Colliery uko kunonzi kwakashayikwa mamiriyoni matanhatu emadhora ekuAmerica. VaTapfuma ndivo vave musungwa wechipira novemukuru muhurumende asungwa nenyaya yehuori ori kubva pakagadzwa komisheni itsva yeZaki nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa musi wachivabvu 32, 2019. Asi MDC yakaburitsa mashoko yekuti commission iyi inotungamirwa na Mai Lois Matanda Moyo vano vemudzimai wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo haina mazino vamoyo ndivo vakabuda pachivhitivhiti muna mbudzi 2017 vachizivisa nyika kuti mauto ainge opindira mune zvematongerwo enyika zvakazokonzeresa kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika varobert mugabe vasiye basa ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi
Vamwe vanhu vachema chema zvikuru pamusangano wangu wakarongwa necommission inoona nezverunyararo vachiti mamwe mashoko ari kutaurwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende nemuzanu PF anoita kuti veruzhinji vasave nechivimbo chekuti hurumende yakazvipira kugadzirisa zvizere nyaya yegukura hundi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Kuchema chema uku kwabuda pamusangano waitwa muvulawayo nhasi pakati peboka renational peace and reconciliation commission NPRC nevemamwe masangano akazvimirira ega pamwe nevanhuwo zvavo kusanganisira vakabatwa negukura hundi. Mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Ndlovu ndemumwe abudisa kutsutsumwa uku. Vandlovu avo vanoti vaive musoja mushure mekunge nyika ichangowana kuzvitonga vati vakapambwa vakashungurudzwa nemamwewo masoja kwemavhiki maviri vachinzi vaida kupidigura hurumende. Vandlovu vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti kunyange hazvo veNPRC vachida kuita basa ravo nemazvo matauriro evamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nebato rezanu PF anokonzera kuti vanhu vashaye chivimbo muboka iri.
Komishini iri kuita basa rayo varo tinoita kugadzira nyaya yegukura hundi but now tinoita maministers vanhu vehurumende vazotaura futi kuti yairi hondo chichisiziva kuti yaisiri hondo vaviri kuuraya vanhu chete. Kune vakadzi aichiwanikwa ene nhumbu ochekwa mutumbuya mwana oobviswa mutumbu. Mumwe wanikwa ene mwana mucheche ofoswa kuti auraye mwana wake yaisiri hondo iyo vauraya vanhu erusaruro.
Munguva pfupi yapfuura munyori wezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaobert mupofu vakabuda mumapepanhau vachiti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa havana chikonzero chekukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi. VaHenry Dube vatiwo maitiro akaita seava mupofu anoita kuti vanhu vafunge kuti hurumende hairevesi panyaya yekugadziriswa kwegukura hundi.
NPCR haisati yatanga nekuti maministers apa vari kutaura nekuti hei vanoita kugadzirisa apa vari kuti vachatitumira masocha azotiuraya. Ndiyo nyaya yanguti government iri papi kana achiti kutaura neNPCR ova ataura kuti achatitumira masocha azotiuraya. Iko zvino vanhu maministers achiri kutaura kuti inyaya yekukura hundi yange iri hondo. Zvinoreva kuti these people are not genuine nenyaya yavari kutaura yeNPCR yavo because they are still pursuing system yokuuraya vanhu nekukura hundi yavo.
Vamwe vange vari pamusangano uyu varatidza kusafara kwavo nekwavati kunonoka kuita basa rinotarisirwa neveruzhinji kuti vaite kuri kuitwa neveNPRC. Mumwe wevapinda mumusangano uyu amai Jane Mlalazi vati panguva yegukura hundi munin'ina wavo aive nemakore 12 akabatwa chibharo nemasoja ehurumende akaita pamuviri akazofa mushure memakore mashoma-shoma. Vati vosekuru vavo vakarohwa vakapambwa uye kusvika nanhasi havazive kuti varipi. Amai Mlalazi vati shuviro yavo ndeyekuti vanhu vakaurayiwa vakavigwa vakawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seBalagwe kuKezi kuMatabeleland South vavigwe patsva uye kuti vana vavakasiya vawane magwaro ekuzvarwa nekukasika.
Toda kuti vanhu vaya mafupa aya avhisiwe avigwe zvakanaka. Kana zvazvichigoneka kuti atestiwe vamwe navamwe vapiwe munhu wavo. Madokumenti toda kuti vana kuitigwe madeath certificate avanhu vaya kuitigwa vana mabirth certificate nokuti havana mangwana ravo vana iko zvino.
Komishina neNPRC amai Neti Musanhu vabvuma kuti mashoko anotaurwa nevamwe vakuru vakuru anogona kukanganisa chimiro cheNPRC uye kuita kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende. vatiwo komishini yavo ichagara pasi nevakuru vakuru vehurumende ichivakomekedza kuti vasaite kana kutaura zvinogona kukanganisa basa ravo.
Tinoda kuti tikurumbidze kuingenja maministers edu tikwanise kuingenja zvakare vatinoti majuty bearers kuti kana vachida kuti NPRC zvechokwadi ikwanise kuita basa rekunyaradza mirizhonga nekugadzirisa zvose zvatakakanganisirana muno munyika. Zvinoda kuti tizviite matungamiriri vakanyarara vatipe mukana wokuita basa, nokuti zvimwe zvatinezenge taakutaura zvinoita kuti vanhu vashaye trust. Trust ne NPRC, trust ne hurumende, uye zvinoita kuti vanhu vakwese nekuti zvechokwadi here hurumende iri pachokwadi kuti tinoda kuti tirizolve maconflicts edu.
Pamaonero evamwe kuti commission yavo inenge iri kuita zvinhu muchihwande hwande, amai Musanhu vati chirongwa chavange vachiita chekusangana nemadzimai change chichiitwa kure kwenzeve nemaziso everuzhinji, kusanganisira kurambidza vatapi venhau kupinda mumisangano iyi senzira yekuti madzimai aya ataure akasununguka pazvose zvakaitika kwavari. Amai Musanhu vati veruzhinji vanofanirwa kuve nemwoyo murefu kuitira kuti NPRC ikwanise kuita basa rayo nemazvo, vachiti kana vakaita zvavanotarisirwa kuita nechimbi chimbi vanogona kumedza kutsenga kuchada.
Chatinongokumbira kumaZimbabweans ndeyekuti ngavatipe nguva zvishomanini tikwanise kuita zvinhu zvinovafadza ivo uye zvinogutsa zvavakasangana nazvo than kuti tingonzi commission iri kuita mahearings asi tichizokonzera kushungurudzwa kwakatopfurikidza pane zvavakawana.
VNPRC vange vachiita misangano nevamwe vemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevanhu vakasiyana siyana mumatunhu eMatabeleland senzira yekunzwa kuti vanoda kuti nyaya yegukura hundi ibatwe sei. Vanotarisirwa kuita mimwe misangano yakadai mudunhu reMidlands. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakafa munguva yegukura hundi mumatunhu eMatabeleland neMidlands. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Gurukota rinorana nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vanoti hurukuro nekambani yeEskom yekuSouth Africa panyaya dzekuti Zimbabwe itengeserwe magetsi dzichiri kuenderera mberi. VaChassis vaudza Studio 7 kuti pari zvino South Africa ina magetsi airi kutengesera Zimbabwe, izvo zviri kuita kuti dambudziko remagetsi rikure. Zvino hazvinawo kumira zvakanaka kukambani yeEskom iyo yakaita chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni makumi maviri emarands mukushanda kwayo kubva gore rapera kusvika muna kurume gore rino. Kambani iyi yave kurarama nekubatsirwa nemari iri kubva kuhurumende yeSouth Africa. Vakuru vekuEskom vari kuti Zimbabwe inofanira kubhadhara chikwereti chinosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora ekuAmerica kana ichida kutengeserwa magetsi zvakare. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaChassis.
Ndakamaneja kunoona minista Gwede Mantashe svondo rapera, but ndisati ndavaona tambenge tatumira timu dzedu dzainga dzine vakuru vekuzesa nekwedu kuministri vanoona nezvemagetsi nekuministry of finance nekuresearch bank. Izvi takazvironga tiitira kuti sekuzeva kwamunoita tine chikwereti chatiinacho pane iya mari 10 million yatakabhadhara. Saka taida kuti tino matechnical people edu vanotaurirana navo toona kuti zvinoita kuti zvinhu zvishande zvakanaka kuSouth Africa nekwedu ndezvipi. Saka ndo pane nyaya ipapo takamirira kwavari kuti vachindipawo ruzivo rwekuti zvakamira sei.
Asi kusvika pari zvino vawedzera here magetsi aya kana kuti zvichingori pazvanga zviri?
Havasati vandipa magetsi. Ndiri kutarisira kuti vachandipawo magetsi.
Ko tichitarisawo panyaya yechikwereti apa, ivo vari kuti vari kuda mari uye Zimbabwe yakasunungukawo kubhadhara mari yakawanda zvakadii?
Ndikwanise kuti ndipinde munhaurwa idzodzo nokuti ndenge ndakuvaisa pressure pazvinhu zvazviri zvichakavanda nokuti tichiri kuzvitaura.
Saka kare Zimbabwe yaimbowana magetsi akawanda zvakadii kubva kuEskom uye paine chairi kuwana here pari zvino?
No, taimbowana ma400 megawatts. Vakazimbinge vasvika pa50 megawatts nekuti vanga vaomerwawo vadzikisa kusvika pa50. Saka pa50 iyoyo yakazobviswa. Iko zvino hapana chavari ku
Avo vanga vari gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaFortune Chassis vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, makambani mazhinji munyika arikutatarika zvakanyanya nenyaya yekushaya magetsi, zvobva kuti mamwe avhare kana kuti ati vanhu vashande maawa mashoma usiku panenge paine magetsi. Asi dambudziko iri riri kupawo mukana kune mamwe makambani akaita seZimplo, iyo iri kutengesa magwenya emagetsi kana kuti majenareta. Kambani inotiwo yakaita zviri nani zvikuru gore rino, kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Kambani inotengesawo magejo kune dzimwe nyika dziri kuchamhembe kweAfrica. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mumwe mukuru wekambani iyi kana kuti Group Chief Executive vaVimbai Nyakudya.
My industry anoda magetsi kuti aimbirike nekuti akwanise kuoperata mafactory aona. Saka majenereta edu taona achitenga akawanda kudarika gore rapfuura nokuda kwekushomeka kwemagetsi. Ndizvo zvaita kuti also performance yedu inge iri nani nekuti gore rapfuura magetsi aiva aripo. But gore rino nekuda kwedrought kukariba kwanga kuti akwanise kugenerata magetsi anokwana nemamwe anga asizakwanise kuuya. Saka majenereta edu anga anova applicants engine nemukurumbira chaizvo taona achimuva zvakanyanya gore rino.
Asika tiri kuonawo kuti mune zvimwe zvekurima zvakaita sefodya zvinhu zvinenge zvakati dererei. Gore rinouya pari kutarisirwa kuti pamwe zvinogona kuita zviri nani. Zvinokubatsirawo sei?
Business redu ukaritarisa nekuda kwemilli brand nekuda kwefarming. Milli brand ichisevha masmall scale farmers, farming ichisevha mafarmers mahombe, macommercial farmers. Unoona kuti mvura ikanaya macustomers edu anova mafarmers anokwanisa kutengawo zvekushandisa zvakaita semagejo, zvakaita sematractor. Saka kubudirira kwavanoita mukurima kwavo kuwedzera kuita mvura, kuwedzera kuita gorawo.
Tichitarisawo nyaya yekumbovandudzwa kwemari pachinzi nehurumende, vanhu ngavashandise maRTGS dollars chete, kwete mari dzekuAmerica nedzimwe dzanga dzichishandiswa. Izvi mungati zviri kukanganisa here bhizimisi renyu?
Pakataurwa zvekuintrodhuswa kwemari yemuno pakamboitika kuderera. Saka in a way zvakaafekta bhizimusi. But hatitarisire kuti zvicharamba zviafekta nekuti obviously kuintroduswa kwemari yemuno kunobatsira mabhizinesi akaita sesu anomanufacture kunyanya. Pakuti zvinhu zvatotengesa kunze zvinobva zvareruka kune vari kunze.
Mumwe mukuru mukambani yeZimplo vaVimbai Nyakudya vachitaura vari parunare muHarare. Zvimwe zvarwa zveZimbabwe zvikuru zviri kunze kwenyika zviri kunyunyuta nenyaya yekukundikana kwehurumende kuzviwanisa magwaro ekufambisa matsva kana kuti kumutsiridza anenge apera kushanda, izvo zvave kuita kuti vamwe varasikirwe nemabasa. Hurumende yakanga yambozivisa svondo rapera kuti zvinhu zvakanga zvave kuzoreruka sezvo yakatenga mapepa anodiwa mukugadzirwa kwemapasipot. Asi tsvakiridzo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti hurumende iri kutotarisira chikamu chekutanga chemapepa akatengwa aya pamwe nezvimwe zvinodiwa mukudhindwa kwemapasipot zvakaita seink kuti zvisvike munyika pakati pemwedzi unouya. Mumwe mushandi atiwo pari zvino hapana chiri kudhindwa kumaofisi kwavo, izvo zvinopesana nemashoko anga achiburitswa nevamwe ekuti zvinhu zvave kutanga kufamba zvakanaka. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuSouth Africa vaMaxwell Mwale, avo vari kuchema-chema kuti pasipoti yavo yave kupera kushanda pasina urongwa hwekuwana imwe itsva.
Nhau yemapasipoti zvakawanda zvinotibata mama. Mapasipoti hatina chatinokwanisa kuita, asi nhau inotodiwa ndeyekuti tiwanewo mabasa. Usina pasipoti kwatiri kunobva wawane basa. Ndochinhu chikuru chinotanga kubvunzwa, wozobvunzwa wopemiti mushure mepasipoti. Saka haukwanisi kuona basa kana usina pasipoti.
Saka imi mune pasipoti here kuSouth Africa ikoko isati yaexpire?
Pasipoti yakutoexpire, saka kuchema-chema kunobva kutoti pasipoti yakutoexpire.
Saka muri kutora matanho api?
Matanho tingatori matano baba kuba mizeri na kama matano unika kwenye wa hizi tu kuchemera demokrasi na freedom yeye atungo bima ya bati ya kina unika kwenye wete wete zoto tazoto ki matano bila tora asikazi na demokrasi na freedom apana matano atungo tora
saka muri kuita sei kuti munge muchi gadziridza passport yenyu kana kuimutsiridza
ndingana na hope kuitarishika ndingana na 2022
saka 2022 ndiye ari kudiwa muri kumirira imi
eh apana vatingamboita baba nekuti yitacho kana kwada kuti ende kuberi osara kunzinde mumoti kaite zipo
ndiye amuri kutarisira kuti passport yenyu ine expire kana kuti maka apply here mukanzi munozodzoka muna 2022
passport yenyu ndiye auto expire ndiye expire ndini auto da kuti ndi apply kuti ndiwane ne passport saka patona na hope kana vaitaura za 2022 baba apana kana hope ndingambotarisira kuti ndiwane passport iyo vatina na beta rake kuvo apana na hope ndingambotarisira kuti chemawo amene nita kundimwe kwa kugadzira
saka vamwe vari mu South Africa vamunoziva vane mapassport akaexpire vari kushanda sei kana kuti vari kugara sei
aba akaripopera baba kuti tanzvinenge vato baba passport ingoperawo zvama mabhenge ekunogwa totekesa kuti mapassport ibasa anotopera haro vari towandawo kune kusauti kwacho kunogwa tinomhanyira kune kumarovha ndiri kutowanda
saka kana passport yapera vebhenge vanoziva sei kuti passport yenyu yaexpire
mabhenge ane mabhenge 10 ana mabhenge ndinogona kupiwa bhenge rako rishanza 2 years kana kuti 1 gore ana 2 years na 3 zvikuenderana zvinoendana izvozvo zvinogara tovhara rinogara kuda kuvhurwa futi nepassport iyo
mati mamboendawo here kana kumahofisi ekumuzinda wezimbabwe kuembassy iko kusouth africa muchinonzwa kuti zvinhu zvakamira sei
baba vanhu vacho vangofanana ndingaona vanapundise panyika yedu vatourayirwa life yedu yototi taitofanira tikuita life yedu yakanaka izvo
asi ka tiri kunzwa kuti hurumende yakatenga mapepa ekugadzirisa mapassport anotarisirwa kusvika pakati paAugust apa zvinokupai tariro yakadii kana kuti hope
hurumende yagara ndomatauriro ayo yagara inongonyeta zvangofanana nemagetsi ari kutaura kuti vakatenga kudhara kuno kusouth africa kuno vakataura kudhara izvo kuti haizvo zvemapassport izvo ndambonyeterani hurumende inoitonyeterani
saka munofunga kuti hakuna chakatengwa here
kutori nanga katengwa dai katengwa kanzi chikatengwa chinouya kavao kana chatotenga chinouya kutenga kwerudzi ikokokoko hakutenga uko hakuchazi kutenga kwangu kaine kutenga kwehurumende ndokunganzi kuti yasvike pakati kwemwedzi atitaura zvehurumende tikutaura zvenyika ka tikutaura zvemunhu kazvemunhu pamwe tega tinganzisire kuti pamwe zviri kukosa zvinhu zvokwasa kuuya nendege here nedzinonzi hanzi zvichauya pakati kwemwedzi
avo vanga vari chizvarwa chezimbabwe vamaxwell mwale vachitaura vari parunare mujohannesburg south africa najonga kandemiri westudio 7 zvinhu zvinonzi hazvina kumira zvakanaka kumutasa central kumanikaland mushure mekupondwa kwavamaxwell gwechekweche nemusi wemuvhuro manheru vamwe vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vagwechekweche vakapedzisira kuonekwa vachinwa doro kubhawa rekuchidoko hori uko vari kunzi nevamwe vebato remdc vakanetsana nevanofungidzirwa kuti vasori nemauto avo vanofungidzirwa kuti ndivo vakazovaita akafira mberi asi imwe hama yemufi inoti haina ruzivo rwekuti vagwechekweche vaiita zvematongerwo enyika kana kuti vange vanetsana nevanhu kubhawa vakuru vemapurisa mumanikaland vaudza studio 7 kuti itaure nemutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner paul nyati avo vati vanga vasati vapirwa nyaya iyi asi vavimbisa kuti vachataura nemapurisa ekumanikaland hatina kukwanisa kuzovabata apo taenda kumhepo hama dzemufi dziri kuchema chemawo kuti dzanzi dzichaziviswa mukupera kwemwedzi unouya kuti chii chakatora hama yavo sezvo paripo pachaongororwa mutumbi wemufi kana kuti pachaitwa post mortem mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukoma wemufi vajonathan gwechekweche
hatina rubatsiro rwataona kubva kumapurisa rubatsiro rwatatoona kubva kumapurisa tanzi nhakaitwa post mortem musi wa29 August sezvavatitaurira kuti paradzai hino vanhu vadini vaende havo 29 ndopaachaitwa post mortem noti kutoigwa post mortem
chikonzero chei chavari kupa chekuti vatore mazuva akawanda kudaro pasati paonekwa kuti chii chakamutora
izvi ndaida kutonzwawo kwamuri wana chef sindi maa kundifonera kudaro kuti wai wari kutora too long pane chikonzero chei kana kuti chii papapa because vanhu vese vari panapo watoita nowe
saka mukoma maxwell vasiya vana vangani uye wangu aine mudzimai here?
Mukoma Maxwell wasiya wana 4 nemudzimai kuita 5.
Pane ati asungwa here?
Pari zvino hatina kana any information kusungwa kana kusasungwa, hapana ati asungwa pachokwadi.
Imi semanzwira amuri kuita ndianani vangadai vakamuponda? Ndianani vari kufungidzirwa kuti vanogona kunge vakamuponda?
Aiwa, ipapo ndinganyepa, hapana vati kufungidzira kuti akamuponda kana kuita sei. Zvatsva ndataura kuti inini handichazivi nyaya iri mumapurisa.
Asi aiitawo here zvematongerwo enyika mushure?
Ini samukoma wacho zvematongerwo enyika ka handidi kunyepa. Izvozvi kana padare panitori panapa ndikutaura kuti ini mukoma wacho handitozivi kuti waiita zvematongerwo enyika here kana kuti haaita zvematongerwo enyika. Handidi kupa false information zvandisingazivi. Izvozvi zvamutondibvunza kuti waita zvematongerwo enyika ndichozvibva kubva kwamuri.
Mukoma wemufi vaMaxwell vanonzi mukoma Jonathan Gwechekweche vachitaura vari parunare kwaMutasa kumaNicaland. Tabatawo mumiriri weMutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka kuti tinzwewo maonero avo.
Kutanga ndoda kuti neurombo kumhuri yaMaxwell Gwechekweche akapondwa marimwe zuro usiku nzvimbo yepaDC. Maxwell igamba renhure yaMDC, mukoma anaizikanwa nekutaura ndokwati chimamirira akaita upenyu achizvishandira zvake mabasa ake emuoko ekutswanya matombo nekutakurira vanhu nechingoro chake chekupusha nemuoko. Saka tinosuma zvakanyanya nekurasirwa kweupenyu hwake nezvatiri kufungidzira kuti zvine chekuita nematongerwo enyika. Inova nyaya iri kuongororwa nemapurisa nivaone kuti akapondwa nani. Asi zviri pachena kuti harusi rufu rwemunhu akarwara kana not a natural death. That is, I should say, from the pond.
In Dana and Wamuku Fungis Rauti, Vaka Mu Pond.
In the Mukunzovandaka, Mukumana, you, Akanga, Sambaza, Masoku, Adam Power, Mandamino, CIO, and all the things. Ameno zvakaitika kubva kune vanhu ivavava. So kuzvidzira hatiinayo ngaitarisirei kuti mapurisa ationgororere nyaya iyi ikude pachena kuti ndivo chokwadi rema seya vakaponda kana masoja kana kuti vanezanu zvino rangopondwa zvake neimwewo mhondi.
Mumiriri weMutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruaka vachitaura vari parunare kwaMutasa. Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri kuitika musocial media, chirongwa chatinopakurirwa naMavelas Muhlanganya uye.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei, chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona, musi wechipiri, china nechishanu. Nhasi tanga tiri kutaura nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kushanya imo muno muAmerica pasi pechirongwa cheMandela Washington Fellowship, icho chinokokerwa nehurumende yeAmerica. Regai tinzwe kuti vakanzwa nenyaya yechirongwa ichi kupi.
Tinokuchingamidza nemufaro pano pachirongwa chedu Ana Rwanika. Ungatisanangurira kuti wakanzwa nani nezvechirongwa cheyali?
Chirongwa cheyali ndakanzwa kubva kuna mbuya vangu vanogara kuZumba, vanobva kuUP. Vakaenzwa kuti vachitaura paStudio 7 vachitaura nezveyali, vakabva vandifonera vakandiudza kuti ndikwanise kuapplya.
Iwo wakanzwa sei uchinzwa mbuya munhu ari kuZumba maramba pfungwa achikudzwa kuti pane chirongwa chakadai?
Mbuya vangu vanongofarira kuti ndikwanise kubudirira muupenyu, saka chese chavanongonzwa chavanongofungidzira kuti usikuru wavo vanokwanisa kuita vanogara vachindiudza.
Indinoitwa Pasimon Love, ndakapinda muchirongwa cheMandela Washington Fellowship 2019. Ndinobva kuchiredzi. Ndakanzwa chirongwa chichishambadzwa paradio paStudio 7 Voice of America. Ndingati vese vakasununguka kupinda muchirongwa unongoapply maapplications for 2020 anenge achivhurwa manje manje. Vanozivisa pawebsite yavo yeYali. Vamwe vanogona vange vachiziva chirongwa ichi chinzi Yali cause ndo zita rakatanga kukurumbira pachirongwa chino ichi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti musakanganwa kunge muinesu mangwana pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei.
Tino tenda marvelous muchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum na 8 PM. Tirikutarisa dambudziko remapassport iro ravhiringidza zvikuru zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai mashoko kustudio 7 muchishandisa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Anokoneka nemfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiyai mina standekile mhlanga munaudze isindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 31 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ukubotshwa kwamnumzana lo abambophileyo singathi thina ngesiNgisi yi-good start, kodwa kusesekhathana ukuba kuhlanzeke phezulu kuhulumende. Kusagcwele ubuselo obukhulu kakhulu, bayebelwa abantu beZimbabwe ilizwe liyaphela. Aliqedwanga ngama-sanctions, liqedwe yi-corruption, liqedwe yibugwelegwele yibugebengu.
Umqondisi wabona ngoqhutshwa kwenhlelo yofisini kamongameli welizwe umnumzana Douglas Tafuma umiswe emthethwandaba yeHarare namhla esetheswa amacala enkohlakalo amathathu.
Okuqathekileyo ukuthi siyakwazi ukuthi indaba leyo sizi-evaporate, ayisozinyamalali. Njengoba bemathebelenti indaba leyo kumele ilungiziswe, isicela i-NPRS i-fulfill i-constitutional mandate yayo. Abantu bemathebelenti bafuna justice, bafuna reparation, bafuna understanding ukuthi kwenzakalani.
Abangene kumhlangano labe Commission ye National Peace and Reconciliation Commission owenzelwe kobulawayo bakhana ngokuthi abala themba lokuthi li commission izasebenza kuhle. Ngoqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namhla ngemva kokuba umphathintambo oyibona ngezokulima umnumzana Parents Shiri efanise amalunga eMDC lendwangu kanye lenkawo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazo. Umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo yofisini kamongameli welizwe umnumzana Douglas Tafuma umiswe emthethwandaba eHarare namhla esetheswa amacala enkohlakalo amathathu. Umnumzana Tafuma ubotshwe ngabeZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo walala esitokisini. Umantshi wale ukwamukela isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail, wathi uzaqhubeka ivalelwe okwamaviki amabili alandelayo abe sephenduka inkantolo mhla ka 15 ngenyanga ezayo. Elinye lamacala eletheswa umnumzana Tafuma ngelokungenisa izimoto zakhe azithenga kwele South Africa engabhadalanga umthelo ngemva kokuqambela abezimra amanga esithi ngezikahulumente. Ukubotshwa kukamnumzana Tafuma kuza ngemva kokubotshwa kwesinye njalo isiphathamandla sikahulumente umphathintambo wabona ngokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mufumira. Yena ke ubhekane lamacala enkohlakalo aphathelane lokuchaphazwa kwezimali yesikhwama se-NASA engena ku-$95 million. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli inkomo we-Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukubotshwa kukamnumzana lo abambophileyo singathi thina ngesiNgisi yi-good start, kodwa kusesekhathana ukuba kuhlanzeke phezulu kuhulumende. Kusagcwele ubuselo obukhulu kakhulu, bayebelwa abantu beZimbabwe ilizwe liyaphela. Aliqedwanga ngama-sanctions, liqedwe yi-corruption, liqedwe yibugwelegwele yibugebengu. Ngakho-ke kusesekukhulu okumele kwenziwe phezulu ukuze ilizwe lihlanzwe, emahofisini kusetshenzwe ngendlela efaneleyo.
Abanye bathi uhulumende kakatshengisi ukuzimisela okupheleleyo kudaba lokulwisana lenkohlakalo. Kodwa singathi lokhu kuqinisekile yini? Nanku phela abantu bayabotshwa.
Abantu baqondile ukuthi akukabi lobufakazi bokuthi uhulumende uyakuzonda ukutshontshwa kwezimali zeZimbabwe lokuthi abantu bazithathele nje izinto zabantu bazenze zibe ngezabo. ukuboshwa kwabantu ababili phakathi kwabantu abanenkangaka esibabona besona imihla namalanga kunini kwakhulunywa lokho kungathathwa ngazinqomo ngilethemba ukuthi nxa kungaboshwa ngempela abantu abafika 1000 phezulu kuhulumende khona lela kuma private companies lapho abantu abangaqala khona ukukhuluma ukuthi hayi ungathi sekusetshenzwa la nxa mhlawumbe kungakafiki kuyinkulungwane nxa kusekubotshwe abantu abathile abakhulu yebo kambe sebethethwe laba ababili esibabonayo kodwa abakachutshiswa kwathutsha ukubotshwa komuntu kakutsho ukuthi kuyasetshenzwa kungenze kubotshwa ngoba awuthandakali ngoba uyazondakala ngoba mhlambe kawusekeli uhlangothi oluqondile kwezepolitiki phakathi ebandleni lenu sizabona ukuthi uhulumende uzinikele abantu bebotshwa kusethulwa ubufakazi obugcweleyo begwetshwa banga-aphila behluleke bayehlala ejele bayebhadla ejele ngendlela efaneleyo lapho-ke kuyabe sekucaca ukuthi uhulumende uzinikele ukulwa lobugebengu obukhulu okwakhathesi kusaqala kukabi umuntu osegwetshiwe kusabotshwe laba ababili kusamele kubotshwe abantu abaningi bachutshiswe ngempumelelo bayehlala ejele ngendlela efaneleyo kungakhathalekile kungesatshwa muntu phezulu kungakhethwa ukuthi lokuhlangothi luphi ungaba yi-political opposition ungaba yi-ruling party ungaba ku-private business ungaba ku-government kungabi khona umuntu oyekelwa ukubotshwa elecala ngokuba elesikhundla esithile
Lo ngumnumzana efidlela ncube incwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa icingweni lo ntungameli inkomo yestudio 7 ekobulawayo Inengi labaphatheke kumhlangano wekhomishini yokukhumisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission owenzelwe kobulawayo namhlanje Wakhale ngokuthi abalathemba lokuthi likhomishini izasebenza kuhle ukulungisisa udaba lombhoqazwe oyigugurawundi. Intatheli izindaba labanye abantu bavalelwe ukungena kule imhlangano ngesizathu sokuvikela abanye abathile ukuba bakhulume bekhululekile. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe komishini NPRC baphakathi kokuthapha imibono kaZulu ukuba ingasebenza kanjani emizameni yokusombulula udaba lombhuqazwe weGugurahundi kodwa uZulu wakobulawayo uyasola indlela likomishini ephatha ngayo imihlangano yabo kanye lenkulumo ezihlabayo ezisuka kunkokheli zebandla elibusayo ezibalisa omnumzana Obert Mpofu uGeorge Charamba loEnergy Muthodi Ohlaziya ezemithetho umnumzana Sindiso Mazivisa uthi udaba lombhuqazo weGugurahundi kumele lulunyisiswe ngokuphangisa.
INPRC I think ingenelise ukuthi yenze umsebenzi ongcono than lay ewenzayo okwakhathesa. IGugurahundi cannot be a bygone. IGugurahundi into kumele ilungisiswe. Umgaba wavuma ukuthi yayi moment of madness. Okuqathekileyo ukuthi siyakwazi ukuthi indaba leyo zi-evaporate. Ayiso zinyamalala. Njengoba bemathebelenti indaba le kumele ilungisiswe. Sicela INPRC ifulfill iconstitutional mandate yayo. Abantu bemathebelenti bafuna justice, bafuna reparation, bafuna understanding ukuthi kwenzakalani. Andabantu bafuna apology.
Isikhulumeli sebandla lezaphu, umnumzana iPithule Maphosa, uthi iNPRC isadlala amadlwane njalo lamazwi ezinye iziphathamandla zezano PF ngeGugurahundi akuqondanga.
Sithi akulandeza phuma edabeni lolu olweNPRC. Amadlwane kuyadlalwa nje kudlalwa ngathi kudlalwa ngemali zethu zelizwe. Simzwile ewumana ekhuluma esithi iGugurahundi yalungiswa. Ngeunit accord ikambe shiwa udaba olungaka olingangechazo uyelungisa ngepolitical document basadlala nje ngemizwa yabantu iGugurahundi konisa zolungiswa hayi kaNPRC lungiswa ngabanye abantu abazakuya kwesinye isikhathi not now
olwela amalungelo oluntu umnumzana Dumisani Nkomo yena kodwa uyawubuka umsebenzi owenziwa ngabe commission yeNPRC
okumqokwayo ukuthi uma NPRC isebenza ibone ukuthi iqiniso liyakhulunywa njalo kulomthetho obona ukuthi abantu abakhulumayo bayavikelwa kuqakathekile njalo ukuthi kuqakathekiswe ukukhunywa kweqiniso okuqala okwesibili lokuthi nxa iqiniso selikhulunyiwe kube lokulungisisa lokho okwonakalayo labo abaphambanisayo kube lalokho abakwenzayo labo abaphanjaniswayo labo bayabancediswa ngokunye okungaba siza unjenge compensation.
Iziphathamandla zecommission ye-NPRC seziveze ukuba zizathatha inyathela ngenkulumo zenkokheli ezilulaza umsebenzi wazo bethi lozulu emihlanganweni asebeyenzile okwamanje bayasola inkulumo lezi. Okwamanje abekhomishini ye-NPRC baphakathi kokubhoda lelizwe bekhulumisana lozulu emandebeleni mayelana lendlela okumele basebenze ngayo ukulungisisa udaba lombhuqazwe weGugurahundi. Kunje abekhomishini le baqala babe lomhlangano labesifazana bebodwa andubana behlangane lozulu wonke. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umbukiso omkhulu waba kumsebenzi wokulotshwa lokudindwa kwamabhuku oweZimbabwe International Book Fair lamhlanje uvulele abantu amasango kubukiswa imisebenzi etshiyeneyo. Leli lilanga njalo lokuthengiselana kwabamabhuku laba walungisayo. Intathela izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lombukiso usungule lamhlanje abalungisa ingwalo beveza ubugabazi babo lakho konke abakwenzayo. Unkosazana Progress Nikwa owenhlanganiso edinda amabhuku ekubulawayo e-Progressive Publishers uthi umsebenzi unzima okwamanje ngoba abantu bekhanya bengelayo imali yokuthenga amabhuku.
And then the other challenge that we have is ma sponsors katesasila. Anjo uyabona ukuthi long back even i government could ship in and give in sponsorship but kathes akula anything lokunzima kakhulu.
Umnumzana Meluliki Mgwebe wenkampani yamabhuku e-College Press uthi bagxila ikakhulu kwamabhuku ezikolo. Leli bhizimusi lithi umsebenzi uphansi kakhulu lonyaka kuqhathaniswa lanyaka enye ngesikhathi esifanayo.
Ama-sciences, silamabhuku anjengabo-mathematics, we've got agriculture, silamabhuku anjengabo-geography, specifically kakhulu nxa sikhayele from grade 1 to grade 6 yamabhuku esasela kathesi. So sikhayelele ubana la njalo u-science department lapha sibe lamabhuku azafika ku-grade 7 njengu-grade 7 yakaphumi, but umnyaka usiyaphela lo sikhayelele ubana ezabe senjani esekhona.
Ngaphandle kwalowo abethileyo ibhuku asebelalo ngelithiwa isichazamazwi okulidictionary lesiNdebele. Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho wenhlanganiso yeKhomaliso uthi ubukisa amacebo akhe kuhlelo oluthiwa My Liberal Africa kudaba lwezomnotho kuleli zwekazi.
Nxa sikhangela umnotho weAfrika ubhilizeka ngoba uhulumende beAfrika bavame ukungenela kakhulu. So nxa sikhuluma nge-liberal idea, sikhuluma ngomnotho osebenza emsikeni ovulekileyo esingathi i-free market. Nxa umsika uvulekile, abantu bayazenzela into abazifunayo, uhulumende engekho elokhu ebatshela ukuthi yenzani so.
Umnumzana Emmanuel Choka umela inhlanganiso ye-Okhelo efundisa ebulenjini.
Sile ama courses which are taken online, sile ama e-books, sile school management platform, and sile after school study platform, revision platform, which cell phone yako. Rather than ukudlala ama games kuphela, uyakwanisa ukufunda khona.
Abanye abakade bekulumbukiso bagoqela abesitho Farare, abezimseke abalwisana lobuqili kwezemihloliso, abensonto yesikatolika abakade bephakamisa uhlelo lwabo lokulwisana lokumkhuba omubi wokukhipha izisu, abe-New Hope abaloba amabhuku ezokholo, abenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU labanye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
The Voice of America, VOA.
Ukuqhamuke ingxabangxoza lokufuthelana okukhulu edalele parliamente namuhla ngemva kokuba umphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri efananise amalunga ibandla leMDC lendwangu kanye lenkawu. Umnumzana Shiri ubephendula imibuzo ephathelane lokuchaphazwa kwemali engena ku $3 billion phansi kohlelo lweCommand Agriculture ebuzisiswa ngamalunga eMDC ukuthi imali le yasetshenziswa njani kahle kahle. Umnumzana Shiri uthe yaphiwa abalimi kanye logatsha lweGMB kodwa abeMDC bathe kabasuthisekanga ngencazelo yakhe okubangele ukuthi bacele ukuthi umnumzana Shiri aphenduke edale ngolunye njalo usuku azechasisa okunenge ngalolu daba. Ephendula umnumzana Shiri uthe ulethemba lokuthi ubengakhulumi lendwangu lenkawu. Ngakho uthe abeMDC laba kumele babe besuthisekile ngencazelo yakhe. Lokho kucunule kakhulu amalunga eMDC avungama usomlomo waze wachitha idali lingakaqedi inhlelo zalo zanamhla. Ngalolu daba uNtungamili uxhume omunye wamalunga eMDC asePhalamende umnumzana Prince Dubeko Spanda wasichasisa okuningi okwenzakele.
Kulokuthi echo ukuthi khona uzabuya ezokupha leyo ministerial statement. Ushiri uzwakale esetshela amalunga edalela parliament ukuthi yena ubona ngani kakhulumi le ndwangu ukhuluma nabantu. So nxa ekhuluma nabantu abantu sebezwile ukuthi khona impendulo yakhe ithi. So ke lokho ke kucunule kakhulu amalunga edalela parliament ikakhulu ngapha kithi ku opposition ngoba yithi akade sibuvele umbuzo. Okwakuqala thina abanye sithe sesizwe sekhuluma njalo uShiri ngakusimangalisanga ngoba loShiri phela ulembali nguye uShiri owayekhomanda i-5th brigade eyiyo eyabulala abantu besintwini. Ngakho okujwayele bengakabulali abantu besintwini baqala vele ngokuthi bona abantu besintwini bafana lamahu bafana lenyoka. So ukufaniswa lenyamazana yikho okusongani kujwayelwe ngabantu beZimbabwe especially ngalabo bantu abangababulali. So ke amalunga asedayela parliament asesukuma sesithi hayi nxa usufuna ukwenza i-ground yesibili thina sesihlabela lapha akusahlalwa ngasedayela parliament. Yikho kwenzakaleyo ke indlu ke yaze yathiwa khona imhlangano kawuphele uze uqalise njalo kusasa.
Ngesikhathi lihlokoma khonapho njengamalunga eMDC uShiri yena obesithini ela bebandla lezanu PF.
Okwakuqala thina sithese sisukuma ngapha kithi sesikhonona abezanu baqalisa ukuhlabela uShiri ubezihlalele phansi. Angiyabona uShiri ukujwayele okokubulala abantu igazi lomuntu walinesabisi njalo kufanisa umuntu lenyamazana kuye akula mehluko ngoba ukujwayele lokhu wakuqalisa ngabo 1983 uShiri. So bezihlalele nje ethula ngani akula nto yenzakalayo amalunga edelele ephaliyamende awezano ngalehlabela behlabela ukuthi bona sebeyife sokungumnankagwa. Ngapha lathi sihlabela ukuthi hayi yena upresidenti sibisibili waleli lizwe ovotelwe ngabantu umnyaka odlulileyo ngelanga elifanayo lanamhlanje umhla kaJulayi 31 nguNero. So lathi besihlabela nabo ngale behlabela kwahle kwabanzima ke kwajamelana kwabanzima ukuthi khona umhlangano uqhubekele phambili. Indlu yasokuthiwa-ke namhlanje akusabi lo mhlangano siyaqhubekela phambili kusasa.
Lo umnumzana Prince Dubeko Spanda umeli weBinga North edalele parliamente sixoxelaye eseHarare. Istudio 7 kayine lisanga ukukhuluma lo mphathintambo obona ngezokulima umnumzana Parents Shiri ukuze sizwe okwenze wakhuluma lawo mazwi. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukungatholakali kwama-passport elizweni osokuthwalisa nzima abasebenzela kwamanye amazwe. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulumo zokuxazulula ukufuthelana kwezobudlelwano bokuthengiselana phakathi kweleChina leMelika sigqitshiwe namhlanje edolobheni leShanghai. Amacele omabili evumelana ukuthi azophinda ahlangane njalo ngodaba lunye ngompandula lonyaka. Udaba lwemithelo yejuti ekhutshulwe ngamazwe omabili yilo obelumqoka kulomhlangano. isinothisa kwele India ebesaziwa ngebhizimusi yokunathela uhololo ele Coffee House uVG Siddhartha ufunyenwe efile namhlanje ngemva kokunyamalala okwensuku ezimbili. Isidumbu sakhe sifunyenwe ngabathiya inhlanzi emfulani oduze ledolobho leMangalore. Abanye abeZimbabwe abangene umhlangano wabizwa nguhulumende ukuthi axoxisane labaphandle kwelizwe abahlala kwele Botswana bathi badaniswa ukuthi akukabi lenguquko abayithenjiswayo njengokuvumelana abakwenza embuthanweni wangonhlangula owabanjelwa esigodlweni seGaborone. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Uhulumende kamongameli Emerson Mnangagwa wathumela iqula lesiphathamandla ukuzokhulumisana labeZimbabwe abahlala kwele Botswana ngonhlangula. Umhlangano lo wawujonge ukuzathapha imbono yabaphandle kwelizwe emzabeni yokubahuga ukuthi bavule amabhizimusi ekhaya. Kodwa iningi labangena lo mhlangano lakwenza kwabamgceke ukuthi alingeke liphosele imali yabo emgodini welamkhawulo ngokuvula amabhizimusi ekhaya kumumo womnotho okhona okwamanje. Iqula lesiphathamandla lathembisa ukuthi noma nje ezinye isikhalazo zizafuna ukuthi uguqulwe umthetho ngaphambi kokuba zilungiswe kulezinye ezingadingi okuningi okumele zihle zilungiswe khonapho. Lokhu ngokufana lokuthi iofisi yomeliwe Zimbabwe kwele Botswana ibe lomtshina wokudinda amaphepha afanayo i-photocopying machine ukuthi abavela phandle bafole umzila odwa emngceleni lokuthi ugatsha olubona ukubuthaniswa kwemali yemthelo olweZimbabwe Revenue Authority iZimra lube loluhlu lunye lwempahla ezivunyelwa zivela phandle zingahlawuli umthelo weduty. Kodwa umnumzana Stan Ncube uthi konke lokhu akukayenziwa ezibuza ukuthi manje imbono yabo yayithathelwani.
Batshelwa ukuthi kulama-issues angadingi ama-policy changes angalungiswa khonapho. Kodwa kasiboni ludo olutshintshileyo ikakhulu e-embassy. Sakomplaina ngama-fees aphezulu kodwa lokho kufana.
Omunye wakhe umnumzana Richard Ndlovu uthi uma uhulumende thatha imbono yabaphandle ngokuqotho ngabe sokutshengisela uthi sokuntshintshile kwezinye izigaba.
Ukuthi konke akusoke kulungi ngelanga elilodwa kodwa okuncane okufana lokuba le-photocopy machine ngabe sokukhona ekuze kusinike ihope lokuthi okunye lakho kuzalungi.
Okunye okugoqela ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lendlela okuphathwa ngayo abavula ibhizinisi lokukhipha imali yabo phandle kwelizwe kwaba ngezinye indaba okwathiwa zizabhekisiswa. Osabambele umeli weofisi yomeli weZimbabwe unkosikazi Margaret Rubaranganda kazange aphendule imibuzo phezu kodaba lokuthi kungani into eziningi zingakalungisiswa esithi usafuna isikhathi sokuthola impendulo esigodlweni eHarare. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhangelelwe ukukhetha ozathatha isikhundla esatshiwa singasela muntu someli weZimbabwe kwele Botswana ngokusuka kukamnumzana Thomas Mandikora. Lokhu ngahunga lokuthi engxenye uzakhetha omunye okade esebenzela iofisi yomeli weZimbabwe kwele South Africa kodwa engaqanjwanga ngegama. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Uhulumende weZimbabwe ubikwa ezathola iphepha lokudinda amapasipoti phakathi kukangcwabakazi. Abazi ngokwenzakalayo bathi okwamanje ukudindwa kwamapasipoti eHarare ngenxa akudindwa amapasipoti eHarare ngenxa yokusilela kwephepha elisetshenziswa ukuwalungisa. I-Studio 7 kayenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla sohlangothi olubona ngalolu daba. Sokulesikhathi ilizwe leZimbabwe lisehluleka ukunika abantu ama-passport lisithi akulamaphepha. Omunye walabo abamelele i-passport ngumnumzana Olivet Sibanda ohlala kwele Botswana okwamanje. Uthi waqala ukudinga i-passport ngolwezi nyakenye. Ake sizwe ixoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube we-Studio 7.
I-passport ngazama ukuthi nge-apply i-passport ngoba vele ngisebenzela khona eBotswana. Umsebenzi wami umsebenzi walokho kokuyakha umsebenzi wami. So eyi kuzima kakhulu uma ungenamaphepha. So ngazama ukuthi ngidinga imali ukuthi ngihambe ngi-apply i-passport and plus ngahambe nga-apply. So ngathola ukuthi banjele ukuthi ano 3 months izasiphumile.
ngayilindela 3 months ngafona abatana hayikaphuma ikaphuma lakathesi hlala ngifona ngafonile kuthangi bentshela same story bathi abakabilazo. So yeyimpilo lapha inzima, kunzima ekutswana amapolisa afele avimbile konke akusebenzeka kuhambeki sisizuza ukuthi manje siyaphila njani.
Singathi-ke nxa usukhangele khonapho-ke kwele Botswana awusenelisi ukuthi usebenze.
Mangena passport akusebenzeki, akusebenzeki kusurvivor laba abafana laba abasebenzela amakhitshini abangomama especially baba-survivor angiwabona especially bayakwanisa ukuthi besebenza be-chase ngama-weekend. So omunye i-movement emapholisa kabahlangana nayo kakhulu but thina esisuke ezindlini everyday. Hhayi kunzima.
Ligcina lisenzani manje njengoba i-passport ingekho?
Ah, sicina sihlela sibosho kuphela siyadiphotwa siphenduka sibosho sidiphotwa siphenduka. Hhayi kunzima vele.
Singathi wena lokho kusukisele uDisemba usubotshwe kangaki?
Ngibotshwe ka-1 but aba i-special abangani bami abaningi hhayi kuyabotshwa sibili kuyabotshwa sibili.
Singathi baningi kanganani abantu khonapho abakusimo esinjengesakho?
Hhayi baningi lapho engihlala khona mina abaningi sibili kakhulu.
Abadinga ama-passport?
Ngathi abamelela ama-passport lapho esile sibaningi ngoba sa-apply sibaningi especially engibaziyo mina esuka sonke ekhaya sibaningi. Abanye ba-apply eBugwanda but mina nga-apply eBulawayo but i-same story bakhuluma into eyodwa na.
Paul zagcina lisenzani mnumzane?
Siyabe siloku sizama khonoku akulo ukuthi singenza njani ngoba akula ngenye indlela. Ngazama ukuthi ngibabuze ukuthi njengoba maybe sasi-apply lawa ama-$53 ngoba kulo mkhano wami omunye owa-aplya ngo-April yena wayi-aplya le ethatha 2 weeks so yena wakwanisa ukuyithola. So ngasuka ngabafonela ngababuza ngathi manje akukwaniseki yini ukuthi ngingabuye kuzo-top up imali ukuze ngikwanise ukuthola 2 weeks bathi hhayi akuvunyelwa.
Lo ngumnumzana Olivet Sibanda odabuka kwele Zimbabwe ubexoxa ecingweni eseGaborone kwele Botswana. Wezemidlalo iqembu leFazak Power Raptors lele Pepsi Hawks emdlalweni kakhilikithi yo ahlezi phezulu kwengalane yemiklomelo ngemva kwemidlalo yangempela viki yakuqala eSpa Bonsa 2020 Cricket League. Intatheli izindaba itheza emidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leFazak Power Raptors lele Pepsi Hawks ale miklomelo isikhombisa iqembu ngalinye ngemva kokunqoba kwemidlalo emibili edlalwe ngempela viki edlileyo. Iqembu leFazak Power Raptors linqobe le Mermaid Pool Blazers okuyilo elinqobe kumncintiswano wanyakenye ngama-wickets ayi-9 ngomgqibelo ukuthi ngesonto linqobe leFast Jet Badgers ngama-wickets ayisikhombisa. Ngakolinye icele iqembu lePepsi Hawks linqobe leCanela Sabres ngama-wickets amane ngomgqibelo kuthi ngesonto litshaye leNational Fencing Tigers ngama-runs angama-32. Umdlali weqembu lesizwe uCraig Evan yena odlalela iqembu leFazak Power Raptors uchaze umncintiswano lo weBonsa Spa njengomncintiswano oqakathekileyo kakhulu kunqubela phambili yomdlalo kakhilikithi kwele Zimbabwe.
Seeing all the talent and that's
nga ngikhangela italenta elilapha kulumncintiswano ngowezinga laphezulu njalo kuyangithokozisa ukuba iqembu lami leRaptors liqhuba kuhle kakhulu. Lumncintiswano weSpa Bonsa 2020 uqakatheke kakhulu nxa sikhangele ikusasa yomdlalo wekirikithi kwele Zimbabwe njalo ngiyabatshayela ihlombe abaqoqi bawo ngoba udlala indima enkulu ekuthuthukiseni lomdlalo.
U-Evin ngomunye wabadlali abadlalela iqembu elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi yaba yingxenye yomncintiswano walo nyaka njalo abanye ngababalisa uChristopher Mpofu, u-Ainsley Ndlovu, uBrandon Mavuta kanye loSean Williams. Omunye njalo umdlali olodumo odlalela iqembu lesizwe uSikandaraza ukhangelelwe ukuba khona kumidlalo yangempela viki elandelayo. Lo ngumnyaka wesibili kuqhutshwa lomncintiswano weSpa Bonsa 2020 Cricket League njalo uqhutshelwa endaweni ye-Old Mutual Heath Street Multisports Academy eyayisaziwa ngegama elithi McDonald's Sports Club kudala. Imidlalo yalo nyaka isungulwe mhla zingama-27 kuyona le nyanga kaNtulikazi njalo ikhangelelwe kufika komlindi uyacina mhla zingama-31 lanye ngenyanga kaNcwabakazi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanje ayisikhatha savume ukuba siqhubeke sisonke ngakho ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.